Mumwe wevechidiki anoti ava kuita zvekurima mugodhare Harare ndivakuda kwate mutero. Avo vanogara mumusha weAzion Park vamutero vanoti vakatosiyana nenyaya yekutsvaka basa vachiita zvekurima sezvo zviri kuvapa pundutso.
Ndakapinda muevent farming nekuda kwekusvaya basa rokuti ndingaita kuti ndirarame. Tinorima murivo, tinorima cabbage, tinorima madomasi. Basa iri randipi mukoro wakanyanya. Tinowana $30.
Mumwe wechidiki ari kuitawo zvekurima vamarco matambirofa vanoti vava nemakore mashanu vapedza zvidzidzo zvavo paUniversity of Zimbabwe vasina basa ravakawana. Vanoti vakatanga kurima pamba pevabereki vavo muHarare izvo zvavanoti zviri kuvapa mari yekurarama.
Ndakapinda mukurima nokuda kwekushaya basa mushure mekunge ndapedza zvidzidzo zvangu zvekuUniversity uye ndaiona kuti ndizvo zvinhu zvainge zvakandichibhirwa kutanga. Ini semurimi wemudhorobha ndinobatawo $300 amadhora.
Mumwe wevechidiki muHarare vatinake magara avo vanogara mumusha weAvondale vanoti ivo zvekurima muguta mavagere ndizvo zviri kuvararamisa.
Kurima munharaunda kwakandibatsira kuti tiwane zvokudya pamba. Ivo zvepataivima zvakati wandei taikwanisa kutengeserawo vanhu vemunharaunda tichiwana mari.
Vanoshanda semudhomeni mubazi rezvekurima vari zvakare munyori mukuru wesangano rinorwira kodzero dzemadhomeni munyika reZimbabwe Agricultural Professionals and Technical Association vazivaishe Joe vanoti ivo kushandika kwemamiriro ekunze kuri kuita kuti vechikuru vajaira kurima vasaye pundutso kubva mukurima. Izvo zvopa vechidiki mumaguta kuti vachiita mabhindauko ekurima vachishandisa zivo yechizvino zvino yavanayo.
Kushinja kwekunje, kushanduka kwekunje ndokuita kuti vakuru vakanga vachima kare vakanganisike pakurima kwavo zvoita kuti vechidoko vapindire nomumadhorobha.
Mukuru musangano recombined Harare Residents Association vaRuben Akili vanoti kunyange vechidiki vari kurarama nekurima mumaguta hapana mutemo unobvumidza kuita kwakadai.
Mumaguta kunyanyanyanya pachirungu atinoti maurban areas akafanana naHarare anenge asina tingati mitemo inoona nezvepachibatinoti pachirungu urban agriculture. Naizvozvo kurima ikoko kazhinji kazhinji kunozoita kunge kunozopokana nemitemo.
Asi mukuru weHarare Residents Trust vaPrecious Sumba vanoti marimiro ari kuita vechidiki mumaguta akanaka asi anoparadza nharaunda.
Kurima ikoko inzira inogona kubatsira asi inodawo kuwandudzwa kuti warege kuzokanganisa zvimwe zvinhu mukurarama kwewagari vari mumadhorobha.
Asi mutauri weHarare City Council vaStanley Gama vanoti mitemo yekanzuru haibvumidzi vagari kurima munzvimbo dzisina kuvakwa kunze kwekuti munhu anobvumidzwa kurima chete mukati meyadhi yake.
Handifungi kuti pane chakaipa chakanyanyei pane vanhu vanorima mumapremisi avo kuri mumajurawo avo izvozvo zvingadistebi environment nemasuitimedi emasuwa. Asi avo vanorima kunze kwemayadhi munzvimbo dziya dzisina chii chisina chakavakwa hatibvumidzwi kuti vanhu vangorima pese pese.
Zviri kuitika muHarare zviri kuitika kwa mumaguta anoti Bulawayo, Mutare, Gweru nemamwe kunyange hazvo mitemo yemakanzuro isingabvumidze. Ndakamira Studio 7 muHarare ndini Jeffrey Moyo.